Mumwe mushandi wehurumende angoda kuzikanwa nekuti zvou ati danho raturwai rinochengetedza utano hwevashandi sezvo vanga vave kuungana kumabasa pamwe nekufamba mumabhazi vakamanikidzana.
Chirwere chiriko ichi chinouraya ende hachidi zvevanhu vanonge vakaungana. Saka danho ratorwai rinoita kuti pabasa pange paine vanhu vashoma. Chikonzeta kuti tinoshandisa public transport mabhazi ayo anova mashoma. Tinenge takambandidzirana mumabhazi imomo. So inini ndinototi dai mabhazi aramba zvavo akawanda kudaro kuitira kuti vashoma ivavo vari kuenda vange vachifamba nemabhazi vakagara kana kuti 1-1 pasiti.
Munyori mukuru weApex Council vaDavid Tatsunga vanoti vari kufara nedanho rakatorwa nehurumende vachiti richabatsirawo kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 muvashandi vehurumende. Asiwo vaDatsunga vanoti zvakakosha kuti hurumende ichengetedzewo vashandi vashoma vacho vari kuenda kumabasa kusanganisira kuona kuti vapiwa zvekufambisa pamwe nezvipfeko zvekuvadzivirira kuchirwere cheCOVID-19 apo vanenge vari pabasa kana pavanenge vachienda kubasa.
Semuzvo munongoona mamiriro akaita COVID zvinotongoda kuti hurumende itore matanho okuti iyo vashandi vakawanda vasanyanya kupetukirwa kuchirwere. Saka ndoona sekuti vaita zvinhu zvakanaka chaizvo panguva dzatiri dzino. Tinenge tangobvepao kuti zviine vashandi vabatsirike pamafambiro nekuti mumabasa macho muve nezvipfeko nechimire chekunze. Tinoda kuti vashandi vasinga vachi.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanotiwo sangano ravo ranga riri kutambudzika zvakanyanya sezvo vashandi vari kuenda kumabasa kusanganisira vehurumende panguva iyi nyika iri palockdown. VaMutasa vanoti vashandi vazhinji vanga vasingapiwi zvekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. VaMutasa vanoti danho rakatorwa nehurumende rakakosha zvikuru.
Vashandi vari kushanda munzvimbo dzakasiyana-siyana havana kudzivirirwa zvakakwana. Hurumende nevamwe vatinoshandira havana kugadzira zvokudzivirira vashandi zvakakwana. Saka iko zvino ndonyaya yatichitotaura kubva kumashure kuti mumaessential services mese ndomaakutonyatsa kutapudzirwana utachiwana, ndomaakufamba zvakanyanya nokuti vanhu vanoshandirwa nehurumende yacho haina kugadzira zvakakwana kuti vashandi vadzivirirwe. Saka iri danho tinoona riri danho riri nane rekurerutsa ndima.
Izvi zvinotevera mashoko akaburiswa nehurumende marimwe zuro ichiti vashandi vavo vanosvika zvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vachange vari kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvichakadaro mumagwaro akabudiswa nevakasanobata chinzvimbo chegurukota zvekuburiswa kwemashoko vaJane Van Muswere rinoti hurumende haina kurambidza kufambiswa kwezvitunha zvecOVID-19 kuenda kwavanenge vachinovigwa vakati chavanoda chete kuti vafirwa vashande nebazi rezveutano. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kudzidzisawo vakuru vemachechi mabatiro avanofanirwa kuita ndufu senzira yekuvadzivirira kuti vanhu vasabate chirwere cheCOVID-19.
Takazviita tichiidza kubatsira vafundisi kuti vazvidzivirire kubata utachiwena hweCOVID-19 zvikuru pavanenge vachihandla mafunerals. Takaona mavhiki apfuura aya kuti takarasikigwa nevafundisi vakati wandei nenyaya yekuti vanga vachiwanikwa vari mukati mokubatsira dzimhuri dzinenge dziviga vafi. Asi ipapo panenge pane vanhu vakawanda vanenge vauya dzimwe nguva vamwe vanenge vane utachiwena hwecovid asi vafundisi vedu vanenge vasina kuzvigadzirira zvakanaka. Saka musangano uyu watakaita wanga uri wokuonesana kuti zvingaitwa sei kuti tidzivirire vafundisi vedu kuti vasakanganiswa nechigwere cheCOVID-19 asi iwo vasazovavo vanotakura kana kuva macarriers nenyaya yekuti vanenge vabva pane gumwe rufu vachienda pane gumwe rufu
Chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichiuraya vanhu pamwe nekubata vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.